Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu ndira 24 2018.
Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti havawirirane neuwandu hwevanhu vanonzi vakafa munguva yegukura hundi.
Vaimbove mukuru wesangano remusasa Project Amai Febi Dube vanoti zvakabuda muhurukuro dzakaitwa kuDavos nezuro zvakanaka chose kuvanhu vari munzvimbo dzakabudirira.
Mudare reparamende munongoita nyonga-nyonga nhasi vanhu vachinetsana nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti havawirirane neuwandu hwevanhu vanonzi vakafa munguva yegukura hundi. Vachipindura mubvunzo vari kumusangano weWorld Economic Forum uri kuitirwa kuDavos kuSwitzerland, vaMnangagwa vatiwo hurumende yavo yakadzika mutemo uchashandiswa mukugadzirisa nyaya dzakaita segukura hundi.
Determined to make sure that the commissions of the past, the commission or the acts of commission, as of omission or commission in the past, we have to interrogate them. Where the government of the day was wrong, we point out that that was wrong.
Pavabvunzwa kuti vachaita sei nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoda kuvhota, vaMnangagwa havana kupindura zvizere kunze kwekuti vanhu kwekuti munhu wese muZimbabwe ane kodzero dzekuvhota. Vatiwo zvekare vanoda kuona vanhu vemuZimbabwe vachisarudza mutungamiri wavanoda vakasununguka.
We abide by the results. We are very clear. The purpose of an election is to have the electorate select a team of a team of persons whom they think addresses their challenges and their needs. If we lose elections, that's it. Whichever party wins the election will proceed to take the reins of power, because they will have appealed to the electorate with perhaps with the better policies and so on.
Panyaya yekuti vachaita sei nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoda kuvhota, vaMnangagwa havana kupindura zvizere kunze kwekuti munhu wese wemuZimbabwe ane kodzero dzekuvhota.
Anybody who is above the age of 18 in Zimbabwe and is a citizen, in some instances, other classes may vote depending on how your class of residence is classified. But if you're a citizen, you're allowed to vote in these elections as long as you're 18.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paTswane Technical College kuSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza, vanoti vaMnangagwa havakwanisi kutaura nezvegukura hundi nekuti mumwe avo vakanga vari vakuru vakuru muhurumende panguva iyi.
Vaimbove mukuru wesangano remusasa Project Amai Febi Dube vanoti zvakabuda muhurukuro dzakaitwa kuDavos nezuro zvakanaka chose kuvanhu vari munzvimbo dzakabudirira. Amai Dube vanoti zvakabuda izvi zvinogona kushaya basa kuvanhu vari munzvimbo dzisina kubudirira dzakaita senzvimbo dzavanoshanda vari, sezvo vanhukadzi vakawanda vachiri kungosaririra munyaya dzakakosha munyika. taita hurukuro navo kuti tinzwe maonero avo pane zvakabudambo hurukuro dzakaitwa pamusoro penyaya yekodzero dzevanhu kadzi.
Zvakanaka imaita hei? Inini semumiriri wemadzimai kuno kubhinga handioni pane mutsauko wakati oh. Kuenda vanoenda zvavo sevanhu vakamirira vanhu vakawanda muZimbabwe. Saka misangano yavo kubva pavakasaina CEDAW kuma1992-93 CEDAW kuningiritu kuBeijing hapana chakanyanya kuchinja kunoku kupinga. Even kana tichitarisa leadership yese mastructures hurumende hapana madzimai. Tigozoti economically hapana chiri kuuya kumadzimai. Even my human rights ari kutaura kuno kupinga. Zvava ndiri kutaura izvozvi ndiri kusiya bhuwa kunova ndiko kwakatemwa munhu nedemo nomunhurume. Of course akasungwa but dzidzo dzinobva kuhurumende dzinouya kana kune mamwe mapoka ekudzidzisa madzimai kana kuti vanhuwo zvavo community at large kuti vazive nezvekodzero dzevanhu kuno kupinga tichiri shure.
Iye mudzimai wanhasi anonzwisisa here kodzero dzake mubasa nemukugarisana nemukurarama nevanhu mukati menyika?
Madzimai vanonzwisisa varipo vakati o munomubhinga vakatova empowered but problem iri kunyanya kuvawo ndeyekuti kubva kumazishe edu kuleadership position hapana kana munhukadzi akaita mutungamiri wemuchidzimai ari chief. Kana makansela tinongova ne one kansela from 1980. Saka izvozvo zvinodzosera madzimai shure. Izvozvo takatarisana nema elections ari kuuya. Uchaona kuti madzimai tiri kungoimba nekungotsigira vanhurume. Ukangoti usimuke vanokuita sei? Vanokudzikisira pasi vachitaura zvakawanda wanda.
Amai Bianyima veku Oxfam International kumusangano waNezulu vakataura zvakanyanya kuti zveupfumi nezvemari nebudiriro dzemunyika dzekuAfrika zvinobata zvakanyanya madzimai anhasi.
Zvingaitiwa ndezvekuti dai hurumende yaita mari inopiwa madzimai. Saka iye zvino dambudziko riripo even hurumende ikaita mari iyoyo haisviki kumukadzi ari kuground chaivo. Zvinobatwa nevamwe kozopindawo zvemapolitics kobatana nevanhu vari kumapato aya ari kutobato riri kutonga infect ndo vanozobhenefita madzimai acho. Kuzoti madzimaiwo vasiri kupato irori riri kutonga havawani.
Vaimbove mukuru wesangano remusasa Project Amai Febi Dube vachitaura vari parunhare vari kuZimbabwe.
Todzoka kunyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa patswani University of Technology kuSouth Africa Dr. Riki Mukonza avanoti vamunangagwa havakwanisi kutaura nezvekukura hundi nekuti mumwe avo vakanga vari vakuru vakuru muhurumende yaivepo panguva iyi.
Pane zvataurwa naPresident ndinofunga kuti President vari kuzama nepavanogona napo kuti varatidze Zimbabwe senzvimbo yava kuitikira zvemabhizimusi. Chinangwa chavo chiri pachena kubva mumataurira avari kuita kuti ayo vada kukwezva vese vangange vaine mari dzavo vari kutsvaga kwekuinvesta kuti vauye kuZimbabwe. Ndo zvandinofunga kuti zvanyanya kubuda mukutaura kwa president.
Panyaya yegukura hundi vanoti kana pane mhosva inofanira kupomerwa inofanira kupomerwa kuhurumende. Munofungei namashoko iwayo?
Maonero andinoita ndeyekuti president semumwe wevanhu vanga vaitungamira zvaiitika pagukura hundi havana kunyatsosununguka kutaura nezvenyaya iyi.
Munofunga imimi kuti kana pasina kutaura kubuda pachena zvinogutsa vanhu nyaya yegukura hundi ingapera here?
Nyaya yegukura hundi haiperi vahwande nekuti kuti chinhu chinzi chapera ndokunge chanzwikwa kuti chakanyatsokanganisika chaicho chii uye kana chakakanganisika ndivana nani wakakanganisa kubatwa naye.
Ko pane zvavataura pamusoro paamai Mugabe kuti hapana akapiwa ruregerero. Munoona sekuti zvoreva chizvi?
Zvinoreva kuti pane zvakawanda zvichaitika pamberi apo. Nekuti hapa chokwadi chaicho chaicho hapana kuregererana kuripo pakati pavamunangagwa nevamwe vanovatsigira namai Mugabe nevaivatsigirawo. Nekuti havanoziva kuti havana vavo. Saka ndosaka maona vamunangagwa vachinzvenga nzvenga. Inyaya yavanotoziva yavakatogarira kare vakatotenderana ivo pautungamiro hwavo kuti aiwa vekudhiaspora ngatisiyanei navo.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa Dr. Riki Mukonza vachitaura vari parunare muPretoria kuSouth Africa kwakare naTanonoka Wandi weStudio 7.
Mudare National Assembly mamboita nyonga nyonga mushure mekunge nhengo dzebato rinopikisa reMDC dzapopota dzichiratidza kusafara nemhinduro dzange dziri kupiwa nemumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga avo vapomera nhengo idzi mhosva yekuenda kunyika dzakaita senyika yeAmerica kunokumbira kuti nyika itemerwe zvirango zveupfumi. Godwin Mangunjwa anotipa nyaya inotevera.
Nengo dzebato rinopikisa reMDC inotungamirwa naMogen Tsvangirai dzaratidza kutsutsumwa kukuru nemhinduro dzange dziri kupiwa navachiwenga mudare iri nhasi. Nyaya yatanga apo vachingativi vezano PF vabvunza kuti hurumende iri kutora matanho api kuchengetedza vakarwira hondo yerusununguko. Vachiwenga vapindura vachiti kunyange hazvo hurumende iri kugadzirisa nyaya iyi, vadhuve vaifanira kunge vakagadzirisa nyaya iyi sezvo vaive gurukota rezve vakarwa hondo yerusununguko munguva pfupi yapfuura. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC Tivanelson Chamisa vazowedzera mubvunzo uyu vachiti sei hurumende iri kutora makore akawanda kuchengetedza magamba ayo sezvinoitwa nedzimwe nyika.
Tiri kurwa makona hazvise zvinhu zvamona sokuti zvakanganisa kumira chimiro chehurumende kunyanyanyanya takatarisa nenyaya yekuti zvamurikutaura izvi hazvina mukana watingaziva kuti kusvika nenguva yakati tinofanira kunge tava nemhinduro yokuti vakashandira nyika yeko vanga vachigadzira.
Asi pachinhambo chokupindura mubvunzo vachiwenga vabva vatanga kutaura nezvezvirango zveupfumi izvo zvatsamwisa nhengo dzebato rinopikisa.
Dai mukaita mweya wakadai umbamuno
nhengo idzi dzati maitiro avachiwenga haafambirani nemutemo weparamende uye vazonzi vasataure mashoko aya zvakare nemutauri wedare iri vaJacob Mudenda. Munyori wesangano revatori venhau dzeparamende reZimbabwe Parliamentary Journalists Forum vaDaniel Chikundu vaudza Studio 7 kuti matauri avachiwenga haana kufadza nhengo dzebato rinopikisa idzo dzati vachiwenga semunhu aiva musoja matauriro avaita aita sekunge vange vari kuchichidzira vanhu
zvavava withdrawa. Saka izvozvo zvakonzesa kuti michebongo zvozvo maMP Honorable Chamisa vakasimukawo vachinyunyuta kuna Sachigaro weDare vamudenda kuti no zvataura na Vice President izvi semunhu akaenda kuhondo semunhu aitungamira chirongwa cheoperation restore order zvinotyisa. Nekuti kana vakutaura nyaya dzemuseve imeuza munyaya dzezvematongerwo enyika zvinoreva zvakawanda. Saka vazowithdrawa zvavo mushure mekunge pamboita kwakutaudzana.
Musi wechitatu chega chega vatevedzeri vemutungamiri wenyika nemakurukota ehurumende vanosungirwa kuenda kuNational Assembly kunopindura mubvunzo kubva kunhengo dzedare iri. Nemusi wechina vanosungirwa zvekare kunoita zvimwezvo kudare reSenate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930 13860 15460 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk, ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Aive chiremba wechikwata chemutambo wegymnastics muAmerica, Larry Nassar, atarisana nemutongo nhasi mushure mekutenda kumhosva dzaipomerwa dzekubata nhengo dzevanasikana vechikwata ichi zvisina mwero. Vamwe vacho vadiki zvekuita makore gumi ekuberekwa.
Pope Francis vashoropodza nhau dzemanyepo kana kuti fake news, vachiti huyipi uye vakurudzira vatori venhau kuti vavane zvakare chiremera chekutapwa kwenhau nekutsvaga chokwadi. Mumashoko avo epagore aburitswa nhasi pamberi pekucherechedzwa kwezuva rezvekufambiswa kwemashoko muRoman Catholic Church iro riri musi wa13 Chivabvu, papa vati kufambisa nhau dzemanyepo kunogona kufambisa mberi zvimwe zvinangwa, kukonzera kuve nedivi rezvematongerwo enyika uye kuzadzisa zvido mune zveupfumi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti hazvifungi kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa yakazvipira kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vavhote vari munyika dzavagere sezvo isiri kuda kubuda pachena panhau iyi. Izvo zvinotevera mashoko emutungamiri wenyika vaMnangagwa nhasi kumusangano wezveupfumi uri kuitwa kuDavos kuSwitzerland, uko vabvunzwa kana vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari kuzokwanisa kuvhota gore rino. Vachipindura mubvunzo uyu vaMnangagwa vati wese munhu adarika makore gumi nemasere ekuberekwa uye ari chizvarwa cheZimbabwe anobvumidzwa kuvhota, vasina kujekesa kuti vari kunze vadarika makore gumi nemasere vachine kodzero yekuvhota vachakwanisa here kuita izvi vari munyika dzavari. Izvi zvinonzi nechipangamazano mune zvemutemo kusangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana. Vanoona sekunge hurumende isina chido chekuti vari kunze kwenyika vavhote vari kwavari, asi iyo ichida mari inotumirwa nevanhu ava iyo vanoti ndiyo iri kuraramisa nyika pari zvino. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze, taita hurukuro namuzvare Zimbudzana pamusoro penyaya iyi.
Isu tinomaonero edu tinoona kunge hurumende isina chido chekuti vanhu vanogara kunze kwenyika vari muzvizvarwa zveZimbabwe vavhote vari kunze kwenyika kwavari ikoko. Nekuti nyange tikatasa iwo mutauro waitwa nemutungamiri wenyika uyu, haana kunyatsobuda pachena kuti ari kureva kuti nevana vaveZimbabwe here vari kunze kwenyika vachabvumirwa kuvhota. Nekuti dai anga anyatsopindura mubvunzo iyoyo, handioni changa chakamanikidza kuti anyatsotaura kuti hongu vana veZimbabwe vari kunze uko vachabvumirwa kuvhota kana kuti kwete. Uyezve tinodayira kuti kurambidza vana veZimbabwe kuvhota kunoitwa nehurumende yeZimbabwe vari kutotyora bumbiro remutemo reZimbabwe, nekuti constitution yeZimbabwe inoti every Zimbabwe who is eligible to vote. Saka kana iyova kuti mwana weZimbabwe isane kodzero nekuti agara kunze kwenyika haasisina kodzero, vatotyora bumbiro remutemo ravo ravakateta.
Saka tingati here hurumende iri kungotaura nyaya yekuti vana veZimbabwe vanovhota vachireva kuti munotarisirwa kudzokera kumusha kuti munge muchivhota muri kumusha kana muchiti havasi kubuda pachena?
sema ngira ataita ndo kutoona kwatiri kutoita kuti vari kutoti vana Zimbabwe ngavauye kumusha vazovota asi kazvi tinoona kuti hazvikwanisiki nekuti vana veZimbabwe vamwe vacho vari kunyika dziri kure kufamba kwacho kunotinese vanenge vachida urongo hwakananzirira hwakati chere kuti vakwanise kubuda vachienda kunovhota ko zvakaipei kuti vatevedzere zviri kuitwa nedzimwe nyika adiya venu nomusadek vari kuumidza vana venyika dzavo kuti vavhote vari kunyika dzavari inga zvinongoitika wani vangadai vati isu hatisati tambozviita asi vamwe vedu vana South Africa vana Mozambique havanozviita regai tivabvunze kuti vakazviite sei kuda zvimwe tingangokopewo titeedzere
tinoonawo kuti kune nyaya iri kumatare pamusoro penyaya yevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vabvumidzwe kuvhota imiwo sesangano reZimbabwe Exiles Forum zvii zvamunotarisira nokuti tinoona kuti nyaya iyi kumatare yakambopinda matare akati hurumende haimanikidzwe kunge ichivhotesa vana veZimbabwe vari kunze kwenyika
tinotarisirwa kuti matare achanyatsonanzerera nyaya iyi achiongorora zvakanaka achiratidza kuti matare ari kumirira zvido zvevanhu nekuti mutemo uripo kare unobvumidza kuti mwana weZimbabwe wese ane kodzero avhote mutemo uyu hauna kutaura kuti mwana uyu anofanira kunge ari muZimbabwe bedzi saka isu tinofunga kuti dare richatongwa noungwaro hwaro richitipa kodzero iyoyi
tichitarisawo urongwa hunotarisirwa pakuvhota muzvare zimbudzana panofanira kunge munhu achitanga anyoresawo kuvhota yatingati voter registration pachine nguva here yekuti zvese zviitwe nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vachizokwanisa kuvhota
dai hurumende yeZimbabwe yanga ichida kutipa kodzero nguva iripo chaizvo nekuti Zimbabwe ka ine maconsulate maconsular services kwese kwakamunyika dzakasiyana-siyana ariko vana Zimbabwe vanoziya nzvimbo dzekuti dzinowanikwa kuti vanongonoita set up mastructures pane bedzo kuti vana veZimbabwe voenda vonoregister hazvimbodi kana nguva yakareba vana veZimbabwe vanopedza kuregista tinobva tatovhotawo sevamwe izvozvo kakuhwanda nomumwe ufunge jonga
vanga vari chipangamazano mune zvemutemo kusangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana vari parunhare kusouth Africa nestudio 7
Tumbi yava Roy Bennett nemudzimai wavo amai Heather Bennett inonzi iri kutarisirwa kusvika muZambia svondo rinouya uko vanonzi vanga vava kuri mavari. Lloyd Hamoyo anotipa nyaya inotevera.
Shamwari yemhuri yekwaBennett vaBrian James vaudza Studio 7 nhasi kuti mitumbi yevaviri ava ichasvikira kuZambia svondo rinouya uko vaBennett vanga vachiri mavari. VaJames avo vakamboita meya wemutare vatiwo mitumbi iyi ichazoendeswa kuSouth Africa uko inotarisirwa kuvigwa.
I'm absolutely devastated as we all are and I'm finding it extremely
Roy ange ari sahwira wandai kwanisa kutaura naye chironya ipi zvayo zvino zvinorwadza zvino zvinorwadza kugamuchira chose pari zvino mashoko atiri kunzwa ari kubva kuhama neshamwari dziri kunze kwenyika nezviri kuiswa padande mutande social media asi zvandinoziva kuti mitumbu yavo vaviri ichasvikira kuZambia wozoendeswa kuSouth Africa. Roy munhu airwira kodzidzo dzevanhu neutongi wejekerere uye taiti achabatsira pautongi hweZimbabwe itsva.
VaBennett nemudzimai wavo vakashaya nemusi wechitatu svondo rapera mutsaona yechikopokopo chakange chakatakura vanhu vatanhatu mudunhu reNew Mexico kuAmerica. Vanhu vakafa pachiitiko ichi vashanu. Varegai Tsunga vaizivana navaBennett vasati vaenda kuhupoteri kunze kwenyika. Vatsunga vanoti vaBennett vaibatsira veruzhinji mune zvakawanda.
Roy Bennett ainzi pachedu. Zvinoreva kuti aiwa munhu wevanhu. Aishanda nevanhu, achipinda muvanhu, achinzwisisa vanhu, achiita zvido zvevanhu. Kuzoti apinde mupolitics inyaya yekunge atonzi nevanhu tinoda kuti utimiririre. Saka tine urombo fanine kurasikirwa naRoy nemudzimai wake. Asi ndo zvinoita upenyu. Tinotenda kuti akabatsira kusimudzira zvematongerwo enyika muManicaland nemuZimbabwe muno. Akaita nhengo yeParliament, akashanda zvakanaka nevanhu kuChimanimani. akashanda zvakanaka chaizvo nevanhu mu Parliament of Zimbabwe kusvika adomwa navatsvangirai kuti ave minister weagriculture zvikakundikana nepamusana peutongi hwanga uripo panguva iyoyo.
Vatsunga vanoti vaBeneti munhu aifarira kushandira nyika yavo.
Nekunge apokana nedzimwe nhengo muparlament imomo asi ari kutaura chokwadi. Saka tinoti Roy Bennett zorora murugare mazvita enyu.
Mutori wenhau aiwirirana navaBeneti Clayton Masekesa anoti haana mashoko mazhinji asi kungoti arasikirwa naSawira uye nemunhu aimupa mazano nguva zhinji. Mutauriri weMDC mudunhu reManicaland vaTrevor Saruwaka vanoti venderasiwa navaBeneti nemudzimai wavo richanetsa kuvhara sezvo mhuri iyi yaive nerudo uye chivimbo chekubatsira mukufambira mberi kweZimbabwe itsva. VaBeneti avo vangava vane makore makumi matanhatu ekuberekwa vakamboita sachigaro weMDC kuManicaland uye vakaita mubati wehomwe webato iri kwemakore akawanda. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Boka renhengo dzeMDCT dzakashungurudzwa reMDC Veterans Activists Association kana kuti MDC VAA rinoti riri kukoka sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, nhengo dzebato reMDCT, vemakereke pamwe nevemasangano akazvimirira kumunamato wekunamatira mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai avo vasiri kunzwa zvakanaka. Munyori anoona nezvekurongwa kwemusangano muboka iri muHarare vanoti nhengo dzeMDC dzose dziri kukokwa kuitira kuti vange vari pamuzinda webato iri paHarvest House muHarare uye munamato uri kutanga nenguva dza4 dzemasikati musi wechishanu. VaColin Chanza vanoti chavari kutarisira kuita kunamatira vatsvangirai kuti vapone kukunda kwebato ravo musarudzo dzegore rino, kubatana kwevana veZimbabwe, runyararo uye kuremekedzana. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tine hurongwa seVeterans Association yeMDC hwekuti tisangane muHarare pamuzinda weMDC paHarvest House tinamatire mutungamiri wedu vaMorgan Tsvangirai paurere vari kusimbirwa nawo. Saka naizvozvo tichasangana vanhu vakasiyana-siyana, machurches, vanhu vekucivic society, ZCTU, malabor unions, macivic groups, vamwe vakasiyana-siyana nemaalliance partners vamunoziva kuti nealliance vanichanga varipo zvekare. Takoka vamwe vakasiyana-siyana. This is a family day yekuti munhu wese vatinoshera navo the same belief tisangane tinamatire mutungamiri wedu vaMorgan Tsvangirai paHarvest House.
Pane vati vataura here kuti vachabudirira kuuya kana kuconfirm?
Tine vakawanda vemachurch edzisvondo vasimbisa vadaira kuti vachange varipo, mapolitician, mapolitical parties vachange varipo. Idzo nhengo dzedu dzemaveterans vachange varipo zvekare vachitungamirira urongwa uhwu, kusanganisira futi mastructures edu MDCT vachange varipo nemastructures yemaalliance partners edu vanenge varipo zvekare, neleadership yemapato makuru vanenge varipo zvekare.
Tinoona kuti uku kuungana kwamunenge muchiita makapiwa here mvumo nemapurisa yekuti munge muchiungana kudai?
Uyu munamato vajonga kandemiri. Saka muconstitution medu mubumbiro remutemo vanhu vemuZimbabwe vane freedom of association. Saka tinoona zvakati ikodzero yedu kusangana tichinamatira zvakasiyana-siyana, asi musi uyu donzo redu nderekunamatira ugwere, ndirekunamatira mutungamiri wedu vaMorgan Tsvangirai vanenge vasiinzwa zvakanaka. Saka ndo rinenge riri donzo remusi uyu. Ikodzero yedu hazvidi kuti tinde kunoshuma mvumo kubva kumapurisa.
Izvii zviri kuitwawo nebato paurongwa hwemunamato ihwo?
Paurongwa hwese uhwu ndivo vana mazvikokota, ndivo vana mai vedu vanotipa gwara kuti apa dai madai, apa dai madai.
Mumwe wevari kuronga munamato wekunamatira vatsvangirai Va Colin Chanza vachitaura parunare muHarare neStudio 7.
Musa kangano vatereri vedu chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. Diaspora Forum apo tiri kutarisa kodzero dzekuvhota kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Anogoneka ine mufaro ndini Evans Zininga.
Neni Jonga Kandemiri tokusiya mina ntungamiri Nkomo na Standikile Mhlanga.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.